Ndaka zvinzwa zvamaironga Mandichatsika muchandi nokora zoka Pfumo reropa kunewe ropa Ehe, ndimi mchandi uraya Panorwa mikono apa merizora Kumburuzana, kumburuzana Pfumo reropa kunewe ropa Ehe, ndimi mchandi uraya Munzira yacho kusika mafunze Munoda kufamba wakate anzeve Bavachakanda museve tsoka ndibereke Ndinotya kunyangarika kuenda kusinga tsoke Chikaro cheushe chinorema Chine varanda mazana mana Vese vanoda kugara naka Machabayana paukama Chikaro cheushe chinorema Chine varanda mazana mana Vese vanoda kugara naka Machabayana paukama Ndaona mute ichiuya Burure mudzimu richikuma Rwizi rwazara kuzina kunaya Munoda here kuteura Zvadziri hope dzinoshura hondo Vedumburimwe wadambura zungano Zvarurirwengo wapinda mongo Vakate mwanyora zemangoro mera Zvadziri hope dzinoshura hondo Vedumburimwe wadambura zungano Zvarurirwengo wapinda mongo Vakate mwanyora zemangoro mera Chikaro cheushe chinorema Chine varanda mazana mana Vese vanoda kugara naka Machabayana paukama Chikaro cheushe chinorema Chine varanda mazana mana Vese vanoda kugara naka Machabayana paukama Vanoda nduramo Vanoda goneso Vanobairana chiraramo Chesimba nendarama Vanoda nduramo Vanoda nduramo Vanoda goneso Vanoda goneso Vanobairana chiraramo Yeah Chesimba nendarama Mana Vese vanoda kugara naka Machabayana paukama Chikaro cheushe chinorema Chine varanda mazana mana Vese vanoda kugara naka Machabayana paukama